Iyo zino ve mchova varikuita zvekumhanyisana nemapurisa. Vange vasati vabvumidzwa kufamba pamigwagwa nenyaya yelockdown. Saka vemichova varipo, mchova iri kufamba, imchova ine mafranchise neZupco. Ndivo chete vanobvumidzwa kufamba. Asi ivavo mafares avo ari regulated, ndiyo mafares anoto determine nehurumende sezvo vane chibvumirano nehurumende.
Ko vamwe varunzi vemushikashika vanenge vasina zvibvumirano neZupco zvinenge zvichifamba sei?
Vaya vanomhanyisana nemapurisa sezvo motikari dzacho pamigwagwa azvishoma kana kuti hapana pane zvimwe nzvimbo. Vanongochaja pavanenge vachida kuchaja nekuti vanobhadhariswa kamari dzakawanda pavanobatwa nemapurisa. Kana vapiwa mukana vanotorecover mari idzodzo nekuchaja mafares asingazvisisiki pavanoda. Vanhu vakawandisisa pamigwagwa. MaZupco iwo ega akagara asingakwanisi kuita basa iroro rokutakura zvinogudza pakawanda. MaZupco mashoma, neve mamchovha pane mafranchise neZupco vashoma zvekare. Zvakutoreva kuti vaya vanoita zvekumhanyisana nemapurisa ndivo vanenge vachivatsira, nevanhu zvavo vanozvitakurira vachizvifambira. Ivavo vanongochaja pavanenge vachida. Munhu anongochaja mari anenge achida, angaona vanhu vakawanda pamugwagwa anokwidza, anongokwidza. Kana uchida unokwira, kana usingakwanisi unongosara.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei kumushandi?
Izvozvo zvinotokonzeresa kuti vashandi vabude mumabudgets avo, nenyaya yekuti unenge wakutobhadhara mari usina, nekuti mafares acho anenge atochinja zuva nezuva.
Asika vamoyo, mutungamiri wenyika ari kukurudzira vanhu kuti vashandise MaZupco achiti ane mutengo wakaderera uyezve anoteedzera mutemo.
MaZupco agara asingakwani kana kuti agara ari mashoma. Kubva nekudhara MaZupco agara ari mashoma. Tavona vanhu vese zvavo vanofamba nemaZupco vanoita zvekushupika chaizvo. Zvinotokonzeresa kuti vakawanda vatorarama nekushandisa tingati maprivate vehicles.